Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosana na zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 7 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCovid-19. Dichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinhu changu beza zita vanhu vavamupambiri zvavati no madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi unonsipajeni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupambiri kuti kunoti vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudii kuonana navo.
Nengo MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance iri mumadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi pamba pavo panyika Growth Point kubikita muchiitiko chinofungidzirwa kuti chine zvematongerwo enyika mukati. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vamupanduki vanonzi vapambwa nhasi mangwanani nevanhu vanga vaine motokari inofungidzirwa kuti ndeye mhando yeToyota Vitz. Mudzimai wavamupanduki amai Shela Zvadamupanduki vati vanhu vanosvika vashanu vachizviti mapurisa vakagogodza pamusuo wavo vakarara nemurume wavo. Vakati vanoda kutaura naye ndokubva vaenda naye kumota uko vakamupinza mukati memota iyi ndokubva vaenda naye.
Tingangubeza zita vavamupanduki ndobva vati no madhamu regai ndibude panze saka hamubudi moga kanzi ndinonzi sajeni chikofu ndabva kubulawayo toda kuona vamupanduki kuti vamupanduki vane nyaya here vamuri kuda kuona kana iri nyaya yemadiki yachiitwa makuseni andino kunoti vasvika pamota yayo handisizva kuti vakapinzwa mukati vakapinda voga kana kuti vakadii tikangoona vava mota yatodi yakutomuka ndinotiza kudii kuonana navo. After maminutes ndobva ndazotraya kufonera foni yavamupanduki sezvo vaenda nayo. Pandavafonera vabva vangonditi ndiri mumota ine vanhu 5 asi ndinenge ndiri kunangiswa kubhikita office nerodhi yavanga vachienda nayo but havana kwavanga vamboti vaenda kwakanya vakati ndiri kupano dhuze ne mutongo pahospital ndopedza pandagumira kutaura navo kusvika izvezvi.
Amai Zvadamupanduki vati vamangana nyaya yekumapurisa epanyika Growth Point uye vasati vaziva kuti murume wavo aripi sezvo nharumbwazha yake yave kuramba kupinda. Mutauriri wemapurisa Masvingo Inspector kuda kwacha Dhewa vati vanga vasingakwanisi kupindira mibvunzo yedu sezvo vanga vari mumusangano. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Munyori muboka revechidiki muMDCA Masvingo vaGilbert Mutubuki vati vanofungidzira kuti mumwe wavo apambirwa zvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Tingati ichokwadi kuti vaJohn Mupanduki anova mumwe wememba wemayouth edu yemumasvingo province nevakatogwa nevanhu vatisingazivi asi vatinofungidzira kuti vanga vavashori kana kuti vatingati maagency ezanopf anoda kuita kuvhundusira vanhu vemutikita west. Saka pari zvino hama dzacho kusanganisira nemudzimai wacho vari panyika pamapurisa vachiita ripoti yokuti munhu wakaya akatogwa kuti mapurisa aite investigation yavo. Isu sevechidiki vemuno Masvingo hatifari nezvinenge zvichiitika izvi.
Asi tatigara wezanup f Masvingo varobson Mavhenyengwa vati vasati vanzwa nezvechiitiko ichi vachiti bato ravo haritizemhirishonga sezvo chikonyesa mutemo wenyika.
kuti hangu mataura handisati ndazvinzwa izvozvo ndichibvunza kwanyika kwacho kune inzini yakadaro here asi nyaya ndinomboziva ndechekuti isu vanhu vezanupf hatigoni kuita zvinhu zvakadaro tiri vanhu vanotya mutemo tiri vanhu vanochengeta mutemo ndigo watwa ndichinzi ndapinda panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo asi ndichawo hangu kana kune inzini yakadaro but vanogona vatori vari vanhu vangogona navo pane zvavakona kuti kuti zanupf hatina vanhu vatambotuma dzezanupf
asi vamutubuki vati zvaitwa kuna vamupanduki zvinoratidza pachena kutyora kwekodzero dzevanhu vanopikisa hurumende panguva iyo nyika yava kugadzirira kuita sarudzo dzemabi elections muna kurume
saka isati tichi kufara sechidiki ende tichitarisira nemabi election atinosangana navo atinawo muno kumamwe nezichivi nemasvingo ebend tinoona kuti zanup f yafunga kuita zvemhirizhonga saka tinotarisira kuti isu semayuth tichange tichimira panzvimbo kuitira kuti tisarega vabereki vedu nevamwe vedu vachiabja kuti vachinyangariswa tinofanirwa kumira tichidifenda hatifanirwa kutyidzigwa tinofanirwa kuziva kuti kana mukaona chingoma choririsa choda kubvaruka
mudzimai wavamupanduki ati ari kutya zvikuru uye vana vavo vatatu vakaona kupambwa kwakaitwa baba vavo mukuru pavana ava ane makore manomwe wekupedzisira ane matatu kupambwa kwavamupanduki kunoita pasina mwedzi mitatu yapfuura apo imwe nhengo yemdc alliance vanyashazvambe mawere vekwagutu vakafa mushure mekurohwa nevanonzi vatsigiri vezanup f ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Komiti pamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nedare repamusoro reHigh Court pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vepakambani yeImpala Car Rental gore rapera. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Tongi vaviri vedare repamusoro vanoti vaJoseph Chilimbe navaRogers Manyanga dzeforoma vatura mutongo wekuti vaharuzivishe vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa. Izvi zvinotevera kusapikiswa kwechikumbiro ichi nevachuchisi vehurumende avo vati hapana chikonzero chekunyima vaharuzivishe mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vamwe vavari kupomerwa navo mhosva imwe chete vakapiwa mukana uyu kare. Rimwe remagweta ari kumirira vaharuzivishe vaSimon Chabuka vati vafara nemutongo wedare.
Anzi iye abhadhare $20,000 semari yechibatiso. Mari yechibatiso yabhadharwa makomborero aruzivishe ari kubuda zuva ranhasi. Tichange tichikuzivisai paachabuda asi tinotarisira kuti zvikafamba zvakanaka zuva ranhasi acharara ave kumba.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaGift Siziva vati vaharuzivishe vanga vasingafaniri kugariswa mujeri nenyaya yavati haina maturo. Vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Vaharuzivishe avo vave nemwedzi inodarika mipfumbamwe vari mujeri vaifanira kuburiswa mujeri mwedzi wapera pavakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pane imwe nyaya yavaenzi vakange vasina kuzvipira kudare pavakange vanzi vadzoke mune imwewo nyaya asi vakange vaudza dare kuti vakatadza kuzvipira kudare nekuti vakanga vasangana nemunhu aive neutachiwana hwecovid-19. Panyaya yavapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba nhasi vaharuzivishe vanonzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental pavairatidzira vachinyunyuta nekushandiswa kunonzi kwakaitwa motokari yekambani iyi gore rapera mukupambwa kwoumwe mudzidzi kubulawayo vachawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaharuzivishe avo vakabatwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati vakatongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemina vakapiwawo zvakare mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa. Vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekuratidzira vasina mvumo muHarare. Mune imwewo nyaya gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vazivisa kuburikidza nemutemo westatutary instrument 3 of 2022 kuti veruzhinji havachasungirwa kubhadhara mari inoita madhora makumi maviri ekuamerica kubhanga reCBZ kana vachida kutora mapasipoti sezvakambenge zvaziviswa. Dano ratorwa nehurumende iri rinotevera kunyunyuta kwakaitwa neveruzhinji kuti pakanga pashandiswa huori kuti bhanga iri ripihwe basa rekutambira mari yemagwaro ekutsvaga mapasipoti vachiti hapana kunge kwaendwa kutenda sezvinodiwa nemutemo. Bhanga reCBZ iri rinonzi mumwe ane upfumi mubhanga iri ndivakuda Tagwirei vano vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaTagwirei vakadomwa netsvagiridzwa yakaitwa neThe Century semunhu ane upfumi hwakawandisa kwavari kuviga kunze kwenyika izvo zviri kuita kuti nyika iraskirwe neupfumi hwakawanda vachagwirei havari kutaura nevatori venhau pamusoro penyaya idzi vakazembe vati kutora passport yechimanje manje kana kuti e-passport nechimbi chimbi kuchange kuchiita madhora mazana maviri ekuamerica uye passport isiri yechimbi chimbi ichange ichiita zana rimwe chete remadhora ekuamerica mune imwewo nyaya vamunangagwa nhasi vapa vechidiki mazana matanhatu mombe imwe chete pamunhu wega wega kukwekwe vachiti vechidiki ava vakachengeta mombe idzi zvakanaka dzikaberekana zvichaita kuti uwandu hwemombe munyika hukure zvavati zvichaitawo kuti nyika irambe ine nyama inokwanira nyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu chiuru chimwe chete nezana nemakumi maviri nemumwe chete 1121 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nevasere kana kuti 5108 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri ane zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 220,178 kuchitiwo vapora kubva kuCOVID-19 vave zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe kana kuti 191,000 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 4,153,879 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 3,169,785 vabayiwa nhomba yetatu kubva zvayatanga kubayiwa musi wazvita 27/2021 vava zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nevatatu kana kuti 9,503 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaziisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 asi nyanzvi dzeutano dzinoti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino haufadzi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti hurumende nemasangano akazvimirira vanofanirwa kushanda zvakasimba kukurudzira veruzhinji kuti vaende kunobayiwa nhomba yetatu Studio 7 yaedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penhomba yetatu iyi pamwe nezvirongwa zvekubayiwa kwenhomba asi vati havasi munyika tatadza kubata vavati titaure navo amai Joeline Chimonyo sezvo nhari mbozha yavo yanga isingabatiki asi varusike vanoti panofanirwa kuitwa zvirongwa zvinoita kuti vezveutano vapinde muvanhu vachibaya nhomba idzi kana nyika ichida kusvitsa uwandu hwainotarisira kubaya
ini ndakaona mukana wekuenda kunobayiwa booster jab kana kuti nhomba yetatu yekudzivirira kubva kudenda reCOVID-19 iyo inobatsira kuramba ichipa dziviriro kune vanhu avo vane mbenge vakabayiwa nhomba mbiri dzekudzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19 zvinoonekwa kuti simba renhomba rinoenda richipera saka zvinenge zvakakosha kuti munhu unge uchidzokera kuti unobayiwa booster kuitira kuti kudzivirirwa kwako kurambe kuripo
muri kuona veruzhinji vari kutambira here kurudziro yekuti vange vachibayiwa iyo nhomba yetatu yamuri kutaurai
pandakaenda kunobayiwa inini ndakanobayiwa kupare renyatwa hospital ndakasvika pasitori namunhu kana mumwe chete zvake izvo zvinoita kuti mabasa edzidziso ange achida kuramba achisimbaradzwa mabasa ekurudziro ange achida kusimudzirwa zvakanyanyisa vanhu varida kuramba vachipiwa dzidziso maringe nekuti ndekupi kuri kuwanikwa idzo nhomba idzodzi dzebooster idzodzi kana kuti nhomba dzetatu uye vanhu vakakodzera kuti vange vachibayiwa ndanani kuitira kuti vanhu vange vachiwaniswa iyo dzidziso yekuti vakwanise kunge vachienda neuwandu hwavo vange vachikwanisa kudobayiwa.
Tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yetatu iyoyi kubva zvayatanga musi wa27 zvita gore rapera kusvika iye zvino huri kuramba huri pasi. Tingati here veruzhinji vari kudududza?
Zvinokwanisa kuitikawo zvekare kuti vanhu vangadududzese zvakaitika padzimwe nhomba idzi nekuda kwekuti vanhu vanogona kunge vasingapiwe dzidziso yakakwana, asi toda kuramba tichikurudzira kuti zvakadakirei kuti veruzhinji vange vachinobayiwa iyo booster iyoyi. Tiri kunyanya kuda kukurudzira pari zvino izvi vaya vatingati mafrontline health workers nevaya vanogona kunge vaine zvirwere zvavainazvo nechekare, angave ari maBP, zvirwere zveshuga, vanorarama neutachiwana, kwoita vaya vakwegura, vanhu vese ivavo tida kuramba tichivakurudzira zvakanyanyisa kuti dai vange vachikwanisa vaenda kunobayiwa kuitira kuti vange vachiwana dziviriro iri pamusoro.
Muri kugutsikanawo here nekugoverwa kuri kuitwa iyo nhomba yetatu iyoyo?
Nhomba idzodzi dzetatu ngadzirege kungowanikwa kumadhorobha makuru chete akaita sana Harare, ana Bruwayo, ana Mutare, ana Masvingo, ana Gweru. Ngadzidzike dzikewo kusvikawo kune vanhu vari kumaruwa.
Ava vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vabatana nemazana nemazana evechitendero chechiMuslim nemaKristu vachinamatira nyika kuitira kuti mitambo yenhabvu yemakwikwi eAfrica Football Cup of Nations ave nerunyararo. Chigwata chiri kuda kupatsanura nyika iyi chakapika kuti chichavhiringidza mitambo iyi. Mapurisa anoti chikwata chevarwisi ichi chakaisa bhambu nezuro murimwe guta riri kutambirwa mitambo iyi, asi hapana akakuvara. America neJapan dziri kutarisirwa kusainirana chibvumirano chitsva chemakore mashanu mukubatsira nemari inoshandiswa nemauto emuAmerica ari muJapan. Izvi zvakaziviswa nezuro negurukota rezve kutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken. Vamwe vashandi vehurumende vari kushora danho rinonzi riri kuda kutorwa nehurumende rekuvapa mari iri mumadhora ekuAmerica yekuti vabatsirike munguva yeCovid-19, vachiti chavanoda kuti mihoro yavo ive iri mumari yemadhora ekuAmerica. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Gwaro rakaonekwa neStudio 7 rinoti hurumende ichapa mari yekuti vashandi vehurumende pamwe nevari pamujandigere vabatsirike munguva ino apo chirwere cheCovid-19 chiri kuramba chichitekeshera. Gwaro iri rinoti vashandi vehurumende vachawana madhora $15.5 ekuAmerica ukowo vari pamujandigere vachiwana madhora $30 kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kana zviri zvechokwadi izvo zvinoratidza pachena kuti hurumende iri kuona kuti chichemo chevashandi vehurumende chekuti vapiwe mari yemuhoro wavo mumari yekuAmerica chiine musoro. Asi vati kupiwa mari yekuti vabatsirike iyi hakuna zvakunobatsira vashandi vehurumende sezvo uyu usiri muhoro.
Kuchengetedzeka kwatinoita sevashandi uyezve ndopanobva mapension pamaalawensi apa hapana mapension uyezve endevanzira zvayo mari isingakwani zvinotarisirwa nemunhu kuti ararame. Tiri kuti hongu tazviona asina kuziisa vamunangagwa vamutori muno vekuti kuti tizodzoka kubasa tiri kuda yezviita pariripoti tichikurudzirawo varairisi kuti musanyengedze nezviwisi sevana vadoko tine basa rekuramba takamira tichirwa neumari.
Mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti vari kungonzwawo nezvegwaro iri pamadande mutande, asi vati sangano ravo riri kuramba rakasimba nerekuti vashandi vehurumende vawane muhoro mumari yemadhora ekuAmerica.
Tinombozivi kuti iofficial position yegovernment ere kana kuti haizi isusu tinomira zvinouya patafura zvauya patafura ndozvatinoti isusu nyange kwatiri zviri official saka pane zvino handina zvandingada kuti nditaure nezvazvo tinomirira meeting iri kuitwa svondo rinouya meeting iyoyo tiri kutarisira kuti feedback kubva kugovernment pane zvatakatura muna December zvokuti tinoda iye zvino kubhadharwa nemaus dollars
hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vehurumende vapaul mavhima kanawo munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwe vachitaura nestudio 7 munguva pfupi yapfuura vamavhima vakabvuma kuti mari yepenjeni iri kupiwa vari pamudyandigere ishoma zvikuru vakati hurumende iri kugadzirisa izvi mutungamiri weeducators union of zimbabwe muzvare tafadzwa munoda wafa vanotiwo hazvibatsire kuti vapiwe mari yekuti vabatsirikane iyi sezvo ichigona kuzomiswa chero nguva
isu seeducators union of zimbabwe tinosuwa zvikuru nekuti mashure ekokunge tabirwa muhoro wedu kwemakore matatu yehurumende inoita zvatingati mokari yekutipa $75 pecovid allowance sevarairidzi tinoona kuti tiri professional tinotarisira kuti employer wedu atibate zvine chiremera chinodarika ipapa dai hurumende yanga yakwanisa kuti itipe muhoro wedu we$540 ive iyo inouya iri cash covid allowance hayo youya iri RTGS
mutungamiri wezimbabwe teachers association varichard gundane vati zvinogona kuve zvakanaka kuti vashandi vehurumende vapiwe mari yekuti vabatsirikane asi vati chakakosha ndechekuti vapiwe muhoro wemadhora ekuamerica
takaona gore rapfuura kuti musure mokunge mari yawedzerwa pasina nguva inflation inenge yabvisa value yemari iyi posara pasina chauviri saka naizvozvo zvakakosha kuti hurumende ichitanga kuita urongwa kuti dzimwe mari dzinobhadharwa varairidzi dzinge dziri kumaunited states dollars izvi zvichaita kuti zvibatsire kuti varairidzi vakwanise kuti vange vachibhadharawo marenti anobhadha kumaunited states dollars transport inobhadha kumaunited states dollars chimwe chingave chipi nechipi zvacho chaungada chinotengwa muzvitoro umu chinoita kuti raramo yevarairidzi nemhuri dzavo iendeke chinenge chiri mumaunited states dollars kungari kudzidza chaiko tiri kuona kuti school fees yakunetsa isusu tinoshanda muzvikoro tiri varairidzi tobva tatadza kubhadhara school yevana vedu chokwadi kuti vana vangagara kumba here kumurayiridzi achienda kuchikoro achisiya vana vake vari kumba
mugore ra2020 apo chirwere checovid-19 chakaramba chichitekeshera hurumende yakambopa vashandi vehurumende mari yekuti vabatsirikane asi ikazomira izvi mushure memwedzi mitatu vave nenguva yakareba vashandi vehurumende vachichema-chema nerekuti vanoda kuwana mihoro yavo iri yemadhora ekuamerica sezvaiitika makore apfuura hurumende isati yamisa izvi muna 2018 asi hurumende inoti haina mari inokwana kuita izvi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
munhau dzemitambo hurumende inoti haina mari yekubhadharira vatsigiri venhabvu kuenda kucameroon kunokuzirira mawarriors kumakwikwi eafcon 2021 michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesport and recreation commission vagerald mulochwa vati hurumende yati haina mari yekubatsira vateveri vemutambo uyu kunokuzirira chikwata chavo chemawarriors kumakundano aya vamurochwa vati vakachiita chikumbiro chevateveri venhabvu cherwendo urwu kuvakuru asi zvikanzi mari iripo inokwana chete kubatsira vatambi nevarairidzi vechikwata chiri kukwikwidza ichi mutsigiri wecapes united ane mukurumbira vafrancis kaoa vanoti vari kukatyamadzwa kuti kutambura kwenyika kwapindawo nemunhabvu
kuenda kubhora vasina kana sapota zvinhu zvandikatyamadza munyaya yedzebhora muzimbabwe muno takona kunge kutambura chinhu chinofanira kugara chiripo papo ndapererwa then you expect my results panhu pakaita seipapo don't ever expect results and don't blame even the coaches even the players
izvi zvauya kwasara mazuva matatu chete kuti zimbabwe itambe mutambo wayo wekutanga uyo iri kusangana nesenegal nemuvhuro Asi, Muyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association, va Joseph Mutau, vanoti vave kuedza masangano kana makambani akazvimirira ega kuti avabatsire nechimbi chimbi.
Takutokumbirisawo kune vanokwanisawo vemakambani vanofarira zvebhora, vanogonawo kana vachida kutiyamurawo kuti tiendesewo vatsigiri venhabvu kuCameroon. Kana vakaitawo zvavo vashoma chero, pane munhu anenge achidedzera ari iko kumateresu kuti ngatifambe, ngatifambe vakoma.
Aka kanenge kari kekutanga kubva muna 2004 apo Zimbabwe yakabudirira kekutanga kuenda kumafinari aya kuti nyika itadze kuendesa vateveri vechikwata ichi kumakwikwi aya. Aimbotambira Arcadia United, Danny Jim anoti hazvifadze kuri maWarriors ashaye vatsigiri kumakundano makuru akadai.
Kusaenda kuvatsigiri wenhabvu weMaWarriors chinhu chisingafadze, nekuti AFCON mukombe mukuru womuno muAfrica. Zvaifadza kuti vatsigiri wedu dai wange variko, nekuti vatsigiri vanoitawo kuti vatambi vaite manyukunyuku.
Makore apfuura vateveri veMaWarriors vanga vachibhadharirwa neZifa kuenda kumakundano aya, asi pari zvino hapana vatungamiri veZifa, zvichitevera kudzingwa basa kwebhodhi ravaFelton Kamambo neSRC. FIFA yakayambira Zimbabwe kuti ichaiswa pazvirango kana SRC ikasadzosa bhodhi reZifa rayakadzinga muna mbudzi gore rapera. Zuva rakapiwa SRC kuita izvi randira 3 rakapfuura zvekuti vanhu vakawanda vamirira kunzwa chizvirango izvi zvakaita sei zvichatemerwa Zimbabwe neFIFA. MaWarriors ayo ari mugroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal ari kuda kusvika munharaunda yechipiri kekutanga kubva na1980. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Pera rakaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nengwe MGC Alliance vajoini mupanduki vapambwa mambakwedza nhasi kubikita. Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCovid-19. Vamwe vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vabhadharwe mihoro yavo iri mari yekuAmerica, kwete kungovapa chete mari dzekubatsirikana dzeCovid Allowance dziri mumadhora ekuAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwa kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCovid-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 zibandlela 2022 ngubhekisi Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Bantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizizwe liyana impukana ziba ziningi. So sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha. Uyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sithi kanti bisifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngeni. Sezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi zethu umkhuhlane eminingi etshiyeneyo.
Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungavuthwa ngesikhathi kwezivi futhi lokho kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane.
Ukuze ayithole i-idea yakhona kumele uyastrugle kumbe umele udinge. Manje ungadizela i-ID show i-right yakho wafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu beyithathela kodwa uma ufika every time to yakho umshini ufile. So akuncedi uyavukela futhi komsithelezo kuthiwa kuthatha inamba.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo ukuba bathole izithupha. Kuwoza Friday Livie silejaha elisakhulayo uWillard Jimvandanyoni ocula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kulabantu abalishumi lasithupha ababulewe yi-COVID-19 izolo kwabahloliweyo elizweni jikelele. Khona izolo ababeziwe enkulungwane eyodwa 1121 batholakale beligciwane leli. Okuhle kwakhuphula leli nani lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe ngoMbimbitho 2020 laya kwabazinkulungwane ezidlula kancane amakhulu amabili. 220,178 okulinani eligoqela abasilayo kulomkhuhlane abazinkulungwane ezingamakhulu phose amabili 191,000 asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni jikelele sebesedlula izigidi ezine 4.2 million kuthi asebehlatshiwe wonke omabili lawa majekiseni sebephezu kwezigidi ezintathu 3.2 million kusukisela ngenyanga edluleyo kampalakazi kule nkulungwane eziphose zifike ezilishumi 9,503 asebehlatshiwe ijekiseni lesithathu elebooster. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa kungesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Nanku leli dolobho lingelinye elihamba phambili kwindawo ezilinani eliphezulu labatholakala bele-COVID-19. Anastasia Ndlovu zethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakoBulawayo ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi zikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usesabela umonakalo odalwa yikuqhamuka kwe-COVID-19. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Ratitso Nyanzira uthi ukungabuthwa kwezibi enzikini yedolobho sekudala ukuqhamuka kodubo lwempukane.
Bantu sesizile bantu imkhuhlane khathe sizizwe liyana impukane ziba ziningi. So sithwele nzima sesabuva le mkhuhlane edorobheni lapha. Uyasolisa sikhona apha siyacela ukuthi sithi kanti bisifonele ukuthi bengenza njani ngoba abantu abethu bangafa ngezinanakazana ezenzakala ngesikhathi sezulu lesi. Izibi zethu umkhuhlane eminingi etshiyeneyo siyacela ukuthi besincede kakhulu.
Umnumzana Benny Moyo ilunga lenhlanganiso eyeBulawayo Progressive Residents Association uthi njengenhlanganiso yezakhamizi bakhathazekile ngobuchapha obuvezwa yikungabuthwa kwezibi.
Uma sasibona kulengcekezelo yesandla bekungasiphathi kuhle kuye kwaba le-outbreak esibe lawo ama-incidents angu-2 eluzele le-chabalala we-diarrhea konke lokho uhambelana lokungahlanzeki kwedolobha. Lapha okwamanje izibi ebesezibona zokuthelela isikhathi iyakhulu ngesikhathi sekhisimusi kefuneli liba nezibi eziningi ezibuyayo. Besilindele ukuthi i-city council usomadolobha abili esatamane yathelo masinyane bekhuphe ingcekeza leli lahleleyo besifunakalele i-outbreak yomkhuhlane.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uCouncillor Mlandu Ncube uthi iCouncil ithole usizo lwezimota zokubutha izibi kulunga ledale lePhalamende emele iBulawayo South uHonorable Raj Modi.
Namhlanje lapha sibona lapha iCouncil ebambane khona losomabhizimusi owakoBulawayo uModi wasinika itipa yokokufothola izibi. Sifothola izibi lezi imkoto yonke edorobheni. Okutho ukuthi sikhanethi ukuthi siyafika umvulo imkoto yonke ibisikhini. So yiluhlelo esizama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi belahle kuhle izibi engaphonge ukulahlela ndawo zonke. Njalo siyambonga usomabhizimusi uModi ngakwenzileyo. Njalo sicela abanye osomabhizimusi bebuye.
I-council yakoBulawayo okwamanje ikhala ngokuthi ibhekane lodubo lwamafutha ezimota ezithwala izibi osekubangele ukuba izibi zingabuthwa njengemvama. Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi basebenzele izakhamizi kundingeko ezinje lokubuthwa kwezibi. Bathi bayalwazi lolu dubo kodwa njengoBulawayo kumele kube lokubambisana phakathi kwezakhamizi lomunisipala ukuze kuvinjwe ukuqhamuka kweminye imikhuhlane phezu kwalo ovele ukhona osusenza abantu bahlalele evalweni owe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekene labo ukuba bathole izithupha ezifunakalayo nxa bebhalisa. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uthi ubunzima bokuthola incwadi eziqakathekileyo eZimbabwe selokhe waqala ubhubhane lwe-COVID-19 sobuphethwe kabili. Eyinye yencwadi lezi kuyisithupha esiyiswa esidingakala kakhulu ukuze umuntu enelise ukubhalisela ukuvota ukuloba imihloliso lokunye. Inkosikazi Thandeka Siziba, ongumzali olomntwana okhangelele ukubhala imihloliso ekupheleni komnyaka, uthi kubuhlungu ukuthi uyisizwalane seZimbabwe uthwale nzima ukuthola lezi ngwalo.
Abantwana badubeke ukuthola i-ID bangabezele belapha shu. Umuntu adubeke ngizalela eZimbabwe. Just i-ID. Hayi, uyavukela uzothiwa kuyabhukha. Uyathi ubuyela ubhukhile. Uzothiwa umtshini ufile. I-date yakho sidlulile. So kumele ubhukhe kutsha. EZimbabwe kona. Hayi, kubuhlungu lokho abantwana abanye khathi sibafikile. Uma bephinda kufunakala i-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona ngoba akabhali vele ngela-ID. Ukuze ayithole i-ID yakhona kumele uyastruggle kumbe umele udize. Manje ungadizela i-ID show i-right yakho. Bafaka sibili indawo emalokishini ukuthi abantu bethathela kodwa uma ufika every time uthola umtshini ufile. So akuncedi, uyavukela futhi komsithela uzothiwa kuthatha inamba engaka.
Unkosikazi Thandeka Msipha, omunye wabazali, uthi ngomumo okhona elizweni kumele kuthathelwe amanyathelo kusasemasinya.
Khathe sizulu liyana ingozi ziningi, kunje silusane lokuqeda ubhubhane lwe-COVID kodwa kusoze kusise ndawo ngoba abantu bayabe beminyeni lamasela ndawonye. Khathesi abantwana bavuka ngobusuku besiyabamba iline okuyingozi ngoba balakho ukuhlangana lokunye endleleni. Lokhu kubuhlungu okwenzakalayo kudinga ukukhangelisiswa kakhulu njalo masinyane.
Unkosikazi Melissa Chuma, ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, ongumzali olomntwana oselesikhathi evukela ukuyalayinela ukubhalisela isithupha.
Abantwana besikolo bathwele nzima lapha lezulu liyana ukuthi bathathe ama-ID abo. Lokhu kusithwalisa nzima njengabazali ukuthi senze njani. Sibona into le inzima kakhulu kithi, le mali yangkhona ayikho lokugada ngoba kwesikhathi uyahamba uphendukiselwa kusasa kuthiwa uphenduke futhi.
Omunye wabafundi unkosazana Samkeliso Mdluli uthi sebechitha isikhathi esiningi bedinga ukubhalisela ukuthola isithupha kulokuthi babe bebalela ukuloba imihloliso.
Isikhathi esisichitha lapha sesisiba siningi besifisa ukuthi ngabe indawo ziba ziningi lapha athathwa khona amaidi kulalokhu esikwenzayo ngoba khathesi asikwazi ukuthi sizawathola kumbe hayi lokuthi sizabhala asikwazi.
Imizamo yokuxhumana lesiphathamandla seregistry unkosikazi Jane Peters yehlule ngoba ingaphenduli ucingo. Umthetho welizwe owafakwa nguhulumende uthi abantwana ababhala imihloliso eka O le A level kumele bebe sebelezithupha kodwa iningi labantu lithi umthetho lowo ngabe uyakhitshwa ngoba abantwana besehluleka ukuthi bathathe izithupha njalo baningi kakhulu abangazitholanga iminyaka emibili edluleyo solokhe kwaqala ubhubhane lwe-COVID-19. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umasipala weHarare uthi akalawo umcabango wokugeca umnuko wabantu abawulimi ebunsimu zabo ezincane kuleli dolobho njalo akasoze ajezise abalime emaxhaphozini ngokubahlawulisa inkulungwane ezingama-25 zamadola, 25,000 Zimbabwe dollars. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi saziso siphuma ngesikhathi kubonakale umbiko obusabalaliswa enkundleni zokuxhumana zebulenjini. Usithi ikhansili ihlela ukuthatha amanyathelo okujezisa abalima okungekho emthethweni. Osaphethe isikhundla sokuba isikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende uthi lumbiko obikwa usayinwe ngosamele umabhalane kamunicipala weHarare umanjinela umnumzana Phakamile Moyo ungamanga.
Council has no plans to slash people's maize crops and to charge ZW 25,000 for planting on wetlands. We continue with education and awareness programs to discourage illegal
cultivation. Oso bode kule njini ejabeni olufanayo ngoba awubelelanga kithi.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust umnumzana Precious Shumba uthi kulusizi ukuba esechabalala amaxhaphozi kodwa okumqoka ukuba abantu bafundiswe ngokuqakatheka kwawo.
It is said that the council seems to have regained their voice against urban farmers.
Isakhamuzi semzini weKambuzuma eHarare umnumzana Mkhululi Phiri yena uthi lanxa eqondile umunicipala ujezisa bephula imithetho yokulima lapho abangamelanga balime khona kubuhlungu ukuthi abantu bagecelwa izilimo zabo sezivuthwa.
Ukulima kuma wetlands akulunganga kakhulu ngoba kumosha izinto eziningi esingeze sazibalisa lapha. Ngakho u-City Council wenza kahle uma esiya bopha labo abalima ngakhonapho. Kodwa ke kufanele ukuthi ngawenza lento bengakalima abantu ngoba nxa usugamula umumpu vele sekonakele. Lo muntu uthembele lo ukuthi uzavuna imbijana leyo khona phana kodwa bekumele ukuthi nga baliswa bengakenzi lutho bangakamoshi ngoba sekonakele sebelimile sebegebhile sebeexposile isoil leyana.
Esinye isakhamuzi eseHarare njalo umnumzana Victor Dube upha umbono wakhe laye.
Sokuyikulwa phakathi kwamabandla azabe ekhontesta kuma-election njengoba upresident ekhulumeke ukuthi ama-election azaba khona. Angiboni kule nto ukuthi khona i-council iba yiyo ekhulume njalo ngoba indaba zama-wetlands zisuka kuzindlu ezakhiwa kundawo ezinjalo. Nayilo udaba abahamba ngalo olokuhlanyela umumbu lolo hhalo luncane kakhulu.
Obona ngokuqhutshwa kwentuthuko yeHarare umnumzana Thafazi kwaMguti utshele umunicipala ekupheleni komnyaka owedlule ukuba kusobala ukuthi iziphathamandla zikamunicipal waleli dolobho azizimiselanga ukululungisisa udubo lokutshabalaliswa kwamaxhaphozi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kwemizamo yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni kanye lomncintiswano wenguqu wamazwe e-Afrika we-AFCON ngesikhathi leZimbabwe liphakame lokujeziswa yinhlanganiso ye-FIFA. Khangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Uhulumende weMelika ubike ngolwesibili ukubana usenelise ukubopha undoda onakanela ukubana wakhokhela ekubulaweni kowayengumongameli weleHaiti uJovenel Moise uMario Antonio Palacios oleminyaka engama-43 yokuzalwa. 43 ubika wayelisotsha kweleColombia njalo ubikwa ebotshiwe esethethwa icala lokuqoqa ukubulala kweleMelika. Umongameli Joe Biden uqhayise ngolwesibili ukubana inani labantu abafunyanwe bele-COVID-19 lizaqhubeka liqhansa kumaviki alandelayo kungenxa yokuqhamuka ngomkhakha omutsha waleli gciwane owe-Omicron okanya uthelelwana lula. Izikolo zasesabelweni seChicago khonapha eMelika sezimise izifundo zokuya emakilasini kusukisela ngolwesithathu emva kokuba abenhlanganiso yababalisi bevote besithi kumele kubuyelwe kuzifundo zebulenjini ngoba seliqonga okwethusayo inani labafundi lababalisi eselibanjwa yi-COVID-19. Izizalwane zeZimbabwe sezincume umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ngokuvezela ilizwe lonke umbiko ogcweleyo ngenkohlakalo eyaba khona kulelo lizwe eminyakeni elishumi edlulileyo. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg weSouth Africa.
Ngemva kweminyaka emine ecwayisisa inkohlakalo eyenzakele kweSouth Africa eminyakeni elishumi edlulileyo, ikomishini ebicwayisisa le inkohlakalo ikhipha umbiko wayo wakuqala obhalwe emakhasini edlula amakhulu ayisishiyagalombili 874 pages. Lo mbiko uveza inkohlakalo enkulu eyaguqisa inkampani zikahulumende ngamadolo. Ukhombisa ukuthi abathile abakhethwa ngowangumongameli umnumzana uJacob Zuma ukuthi bakhokhela inkampani yezamandla kagetsi Eskom, yezokuthutha iTransnet, ezendizamtshina iSouth African Airways, lezemithelo iSouth African Revenue Authority bathatha izinqumo ezavulela ubusela obukhulu kwantshuntshwa izigidi zamarandi kula makampani. Lo mbiko veza njalo ukuthi ibandla le-ANC laphatheka uzehlakalo zenkohlakalo eziningi ezigoqela ukuxhaswa ngemali ngamankampani aphiwa umsebenzi kuhulumende loba emakhanseleni kusetshenziswa ubuqili. Ngesikhathi simukela lo mbiko umnumzana Ramaphosa usho ukubeka wacaca ukuthi uzawubeka emphakathini njengoba unjalo. Lakani ngemva kwamahola angatsholutho otholile ufake kuwebsayithi ye-ofisi kamongameli ukuze ubonwe umuntu wonke. Ubuye wathembisa njalo ukuthi uzakhangela kakhulu lezo zinto umbiko lo othi zenziwe.
They will be implemented and we take this work of the Zondo Commission.
Siza kwenza konke lumbiko othi kufanele sikwenze.
Very, very seriously to end state capture.
Inyathelo likamnumzana Ramaphosa leli selijayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe. Isikhulume sebandla lezaphu kweSouth Africa umnumzana Canisius Nkala uthi kuqakatheke kakhulu ukuthi imbiko yamakomishini ibonwe nguZulu ukuze kungabi lento efihlwa ngabaphetheyo.
Kuhle khona ukuthi uyipublishile i-report. Siyafisa lathi ukuthi ngabo chihamba kwe-commission namanye ama-commission ayenziwe eZimbabwe apublishwa, mhlawumbe bekuzasenza ukuthi sikwazi ukuthi siwadiscuss with information and sikwazi lokubona ukuthi lapho kumele kwenziwe khona i-prosecution or kumele kuthathwe khona i-action ethile ingathathwa yini, and also i-public opinion to actually influence and get to know ukungcola okukhona ngabantu abanye abathile ukwenza ukuthi singagcini sesikhokhelwa ngabantu abakorrupt.
Abanye bathi kuhle ukuthi iZimbabwe nayo isebenze ngokufanayo ukuze kube lula ukuthi uZulu afuqe inkokheli zithathe amanyathelo abe ekuthazwa imibiko yamakomishini. Isizana seZimbabwe umnumzana Bongani Nyati laye uchayela umnumzana Ramaphosa ehlombe.
Kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa uzimisele ukulwa lokukhohlakala, uzimisele ukulwa le corruption. Kuqakathekile ke lokhu ngoba umnumzana uRamaphosa ubonise ukuthi i-presidency yakhe noma ubukhokheli bakhe ubukhokheli obungazwani lenkohlakalo. Kusho ukuthi ukuveza kwakhe lokhu emphakathini kuqinisekisa khona lokhu ukuthi ungumkhokheli ongahlangani lenkohlakalo, ungumkhokheli ongafuni kuzibandakanisa lezinto ezilenkohlakalo phakathi.
Abanye ke bathi kuhle ukuthi leZimbabwe imibiko efana noMonklante Commission eyayicwayisisa ngokubulawa kwabantu ngamasotsha ngemva kokukhetho yethulwa emphakathini. Bakhona bathi lokhu akwenelanga nxa limbiko isethulwa emphakathini kodwa kungathathwa amanyathelo okujezisa labo abatholakale besephula umthetho. Mina Studio 7 Johannes bekwele South Africa ngingothuso Khumalo. Woza Friday livili silejaha elisakhulayo uHilary Shimbandlanyane ocela umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi amapiano osebenzela ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Fanda.
Kuli viki silomunye njalo ke wasacathulayo obuya ke echisa kwamagama sikhuluma ngaye phela uWilliam Chimwandanyoni yena bamazi ukuthi uchins
mina ngazalelwa e Great Bridge angikhulelanga khona. My parents moved to Sakala ukuhlala e West Nicholson. I did my primary level e West and then I moved sayohlala e Colombon, so I did my ordinary level. Suka laphana mina ngothando le music. I had to move from Colombo ngabuya kwaBulawayo where I started my career path. I joined the studio, which I X Studios.
The
music yami yonke ngiyenzela X Studios lama producers angu 2 uDeka Beat lo yiKid. Sesenza ama projects ambalwa. Mina basically I'm a Afropop artist but I ventured into producing some type of vibe a different which is called trap mapiano. I've had projects with my producer uKid. I have several projects and then this song is here in the Okchwa Ngukwali.
Kukhona yena ke abamenzayo wathanda ke ukucula ke lomdumo wama piano ke obuyangeke kunono obuhle. Yena ke sithanda ukwazi ukuthi ngubani kahle kahle owamenzayo wenza sifuna ukucula lomculo.
Mina music bengilothando ngisemncane but ukuhlabela khona ngwakho inspiration ize yabuya sengilalele abafana be Nigeria laba oJoboy. Music yabo ilobunono obuchazayo. Le music yaseGoli amapiano lawa boy H group yethu isound echazayo, so I was inspired to venture into the music part ngoba indlela abahlabela ngayo iyangichaza.
Hambi ke Jimsy, tshela ke balalela ukuthi wena utholakala ngapi, umculo wako bengawuthola ngapi, kwanti ke la ku social media bangakuthola ngapi?
Mina ku social media ngitholakala ku Instagram, ngizibiza ngo William Chims, ngile background yokuba ngu photographer, so liyadibana lento eziningi zama photos. Ku YouTube ngikhona i account engisebenzisayo is called Mega Them Boys. Ile new release track esiyenzile kathesi okuthiwa ngukwali, and you can listen to it, it's a very good song. That's where you can get me. Like Facebook, I'm also available, it's William Chins.
Besikuhlelo hoza hoza Friday silijakele sakhulayo elicathulayo lokuthi uzethunqa khona le kobulawa ke nguChims ebesilaye igabrana nguyenza thisa sibanda zihlangane njalo kwelizayo lisana. Don't really who you think I am. Don't really where you think I'm at. Right now. I'm living a life without rules. Living the vibe that I choose. Me and my team, we never lose. Oh, I'm my head. To me, I got your number. Call you Jaiva. Not another way to play tomorrow night.
Kanyele ezinye zezindaba ezikhokhela izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ukungabuthwa ngesikhathi kwezibi zisithi lokhu kulakho kudala ngaphambi kweminye imikhuhlane. Abafundi abakhanyelele ukubhala imihloliso yokuphutsha izifundo zezinga le-A-level lonyaka bakhala ngobunzima ababhekane labo uba abathole izithupha. Kuwoza Friday liviki beselejaha elisakhulayo uHilati Jimbanda Nyoni ucula umdumo wakulezi nsuku obizwa ngokuthi ngamapiano. Siluqhuba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah Nsithi libe le mpelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.